manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chikumi 22 2024 makaterera ku studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masumuka mhepo yekuba yakutiita kunge shani. Mari inoda kugutwa. Zvino vanhu vakaba vasingagutwi kana kuita munhiki wayo mari. Kana mutohanywa kuchiti anewadzira wokudya toga kana kudya toga zvinorwadza.
Advocate Nelson Chamisa votaura neStudio 7 nezvenyaya yehuori watekeshera munyika. Sangano reAtuz rinoti mumwe murairidzi akaremara akarohwa zvakaipisisa ari maoko emapurisa. Mutauriri wemapurisa, Commissioner Paul Nyati, vanoti
munhu ngaamangani oitwa mainvestigation. Ndozvatinokurudzira, ndosaka ndiri kuti inini kana pane vanhu vane zviga kana zvitemo ngavazvitemo zvavo kuna Commissioner General.
Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Advocate Nelson Chamisa vanoti uori huri kuitwa munyika huri kukonzerwa nekushaya utungamiri zvinokonzerwa nekubirira sarudzo nekutonga nedemo. VaChamisa vataura mashoko aya paine mhosva dzeuori dzinonzi dzakaparwa nevamwe vakuru muZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC uyewo kubiwa kwemari yehomwe yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekutengera varombo mbudzi kana kuti Presidential Goat Scheme. Mari idzi dziri kunzi hadzina kufambiswa zvakanaka uye kuZEC kune mari isina kufambiswa zvakanaka inosvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe ekuAmerica kana kuti 90 million. Muzvina bhizimisi vaWikney Uchivayo nemumiriri wemabvuku mudare reparamende vaScott Sakupwanya nevakuru veZEC nevasori ndevamwe vari kunzi vakabatwa mumambure enyaya iyi. Asi veZEC vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiramba kuti pane mari yakabiwa uye vachiti havasi kushanda navaChivayo. Taedza kubata sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vaChivayo navaSakupwanya asi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Kunyaya yembudzi kuri kupomerwa vaMike Chimombe navaMoses Mpofu mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million United States dollars. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakati iri kuongorora vaChimombe navaMpofu asi magweta avo anoti havasi munyika. Mukuziya nezvenyaya dzeuori idzi tabata vaChamisa.
Zvinonzi vamwe vachiti takachibata kuti tsvi takabata munangako kuti tsvi aa isu hatina zvekuti tsvi zvekuti nyika inei kuti iende mberi tisu Zimbabwe yacho tisu vanhu vacho kukanya urangana hakuna unogona kurimona ari ega panotoda vane tsotso panotoda vanoshukudzira huni kuti shamba kodzi ibve nyika iwane rugare tarisai muonera zvenhu over 5 million vanhu vemuZimbabwe vari kunze kwenyika vanhu vari kutiza nyika yavo ichipikirwa zvinorwadza kuti vanhu vanonotapwa vanhu vachibatwa unapwa vanhu vane nyika yakapfuma kudai vanhu vane nyika ine upfumi hwakapuwa namwari vanhu vanodanana vanhu vane rudo vanhu vakadzidza vanhu vane mwoyo murefu izvozvo ndizvo zvatoda kuti tigadzirise nyika yekwedu imbokwanisawo kudya rinopisa tikwanisawo kumbodya tichiwana kuti taakumbopukuta muromo wanonawo neuchi hwenyika ino ndozvatiri kuda chetezvo.
Iyo nyaya yedzvi yamasimudzai huori huri kunyatsorwiswa here munyika umu vaChamisa semaonerenyu pangaitwa sei?
Masumuka mhepo yekuba ya kutoita kunge shani zvarinoita zvekuti mari inoda kugutwa zvino vanhu vakaba vasingaguti kana kuita munhiko ayo mari kana kutohanywa zvitani wadzira wokurya toga kana kudyika toga zvinorwadza tarisai mone manyaya dzakaitika kunana Zeki uko zvinonyadzisa kusemesa kuti unoona vanhu vachizama kuzvita vanhu vanoziva zvavanoita asi vachisira nyika zvinotyisa kudai
mungatsanangura ipapo
zvino ndizero kati negold masia mari yanga ichinzi inopiwa yegoridhe inotyisa tine lithium inopiwa inotyisa tine platinum inopiwa inotyisa tine chrome inopiwa izinotyisa toitawo mamwe matenda anenge achingoitwa imomo makamboziva kana pakambotaurwa paya paya pachitaurwa yecovid iyaya yakanga yanetsa yayana drugsgate mari iri kupiwa munyika muno inotyisa ndakambotaura navamugabe rimwe gore ndiri mukabhineti vanga varimo vamiridzi vanozviziva nevana munangagwa vanozviziva ndikati mari yenyika inode taingoichengeta zvakanaka taigona kutoshandisa kuti tine tichingonyika takagara tichigona kufudzirwa mombe nevanobva kune dzimwe nyika vamwe vachisuka ndiro vamwe vachiita zvakawanda zvekushandirawo nyika kuti iite zvakanaka isuwo muno muzimbabwe zvizvarwa neupfumi hwatakapuwa namwari takangogara nekuti takapuwa rifa renyika tine nhaka inonakidza yamusiya namusiya asi hatigoni kuiziva zvakanaka kana tisina kugadzirisa nyaya yekutungamirirwa kwenyika takabhiridha zipi yakaruza inoda kugadziriswa kuti tidzorere nyika pachimiro chinoonekwa muno musadhaka saka zvakaitwa pasouth africa chidzidzo kuti vanhu havapokani vanhu vanounzana pamwe chete vounganidza pfungwa voita chinhu chenyika yose vobatanidzana varamaposa apa vakagona vapo hongo nezvimwe zvandinosingawirani nazvo zvinotendedzwa asi apa wakuita chake homba rom tinozvitenda oka izvi nekuti pane chavakaitawo chinoratidza kuti chinhu chakanaka
ndepapi chaizvo pamunopesana navo
pandinopokana navo inyaya yekushamwaridzana nehama dzangu dzichero vaita chinhu icho kuti vanobata chibharo vanongoti yes 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 danda nayo chatai kubhinya hakusi kuroora usengabera uchatendedzi zvinhu zvose zvinoda kuti vanhu vange vachiwirirana nekuyanana kuti tinge tine wanano yakasimwa yakamira yenyika nyika chienda mberi
Advocate Nelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Taedza kubatawo mutauriri wezanu PF vafarai marapira nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba asi nhare dzavo dzanga dzisiri kudairwa. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kuronga kukwidza mapurisa kumatare richivapomera mhosva yekurova zvakaipisisa imwe nhengo yesangano ravo vari murairidzi akaremara vaRonald Hondongwe. VaHondongwe vari pakati penhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change makumi manomwe nepfumbamwe dzakasungwa muHarare nemusi wesvondo pazuva rekucherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child. Urongwa uhu hwaiitirwa pamba pevari kufanotungamira chimwe chikwata chebato reCCC vaJameson Timber avo vakabva vasungwavo. Vanhu makumi maviri vanonzi vakakuvara mushure mekurohwa nemapurisa uye vamwe vakatoendeswa kuchipatara cheparirenyatwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weAtuz vaRobson Chere.
Hatisi kufara nezvakaitwa kutyora kodzero yememba yedu kwaRonald Hondongwe kuwasunga pasiri pamutemo pamwe nekuvarova nekuvambunyikidza nekuramba vari mutorongo panguva inoyi apo vanofanirange vachidzidzisa vana. Vakatyorwa mutemo zvakanyanyisa uye sesangano romirira varairidzi nyaya iyi vachingopiwa bheu taakutanga zvekare kuti tinge tichinopera tichasungisa wese vanga vari involved kunyange mapurisa avo vakanga vachitsvakotyora kodzero dzavo nekuti tinoona kuti vaHondongwe vakakuvara zvikuru uye munhu agara anorarama neurema.
Mungataura kuti vakakuvadzwa pai uye vane urema hupi?
VaHondongwe vakawanikwa vacharohwa zvikuru muviri wose zvokuti vanoshandisa rimwe gumbo ratinoti reartificial nekuti rimwe gumbo ravo rakagara risipo uyezve nerumwe ruoko saka gumbo ravanoshandisa racho rinovabatsira kunge vachifamba rakatyoka zvekare uye rine simbi dziripo dzikanowakanganisa futi nyama dzavo dzemuviri zvokuti pari zvino vari yatinoti critical condition vari panguva yakaoma upenyu hwavo huri panguva yakaoma zvakanyanya zvokuti vakabuda totomhanya navo kuzvipatara vanenge vachanga vachaonekwa nanachiremba
vari kubatwa sei vari mutirongo
tichitaura navo patakavaona kumatare pamwe nepatakatumira magweta nekunovaona zvekare ukokoko vari kuti vari kumbunyikidzwa kunyange pokurara chaipo chaipo semunhu ane urema anofanange achipiwa pokurara pane spesi yakanyanya asi havasi kukwanisa kuti vasie kurarayo uyezve havasi kukwanisa kunge vachipiwa kunyange mana chiremba vomumajeri vanovaona kukuvara kwavakaita nokuwedzerwa kukuvara kwavakaita uye zvekare hapana chikafu chakatsarukana chavari kupiwa mukati metorongo mavari.
Munyori mukuru weAtuz vaRobson Chere vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wemapurisa Komishina Paul Nyati, avo vakurudzira kuti vose vanenge vachipomera mapurisa mhosva vamhangare kwete kuenda pamadande mutande.
Kana pane zviri kunzi zvakakanganisika nemapurisa vacho vari kutaura nyaya iyo vakambotaura here necommissioner general kuti commissioner general veZimbabwe Republic Police tine nyaya yakayaka
ehe saka vanenge vaine zvichemo ndo zvamunokurudzira kuti vaite nemapurisa
izvozvo chaizvo chaizvo challenge yatinayo ndeyekuti vanhu vanoenda pasocial media but surprisingly vanenge vasina kusvitsa nyaya iyoyo kuna commissioner general of police.
Asi vanenge vabatwa vacho nemhosva mapurisa vanorangwa here commissioner?
Chekutanga blessing pane munhu ngaamanga oitwa mainvestigation ndo zvatinokurudzira. Ndosaka ndiri kuti inini kana pane vanhu vane zviga kana zvichemo ngavaaa zvichemo zvavo kuna commissioner general ende ndinoziva kuti zvinotambirwa zvichemo chaizvo chaizvo.
Mubvunzo wekupedzisira Komishina Nyati, vanopikisa vari kuti vanenge vaakurambidzwawo kuita misangano nemapurisa nguva dzose, zviri kufambawo sei ipapo?
Blessing, ndofunga mubvunzo iwo unogara uchingondibvunza nguva yakawanda. Nyaya iripo munyika mune mutemo, mune mutemo wemopa. Anoda kuita musangano anofanira kutevedzera mutemo wemopa. Zvinozikanwa izvozvo kuti mutemo wemisangano yese inofanira kutevedzera nyaya dzemopa. Zvichiitirwa kuti kana pakazoitika zvinhu zvinenge zvanetsa zvinenge zvichizikanwa kuti pane musangano wakamira wakati sekutaura kwamuri kuita kuti pane munhu ava ane zvichemo. Ndosaka tichikudzira kuti ngatiitei zvinhu zviri pamutemo, ngatiteedzerei mutemo wemopa kana tichida kuita misangano yezvematongerwo enyika.
Asika vari kutiwo komishina vakazivisa mapurisa vari kubva varambidzwa kuita misangano yacho.
Misangano iri kungoitwa blessing taura chokwadi. Vanhu vanenge vateedzera mitemo vakateedzera maprocedure acho misangano vanongoita.
Mutauriri wemapurisa Komishina Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende yeHamas iri kutonga mudunhu reGaza vanoti vanhu 42 vaurayiwa nemauto eIsrael nhasi. Vanhu ava vanonzi vabhombwa vari mudzimba dzavo. Asi mauto eIsrael aburitsa mashoko achiti abhomba dzimba dzevanopfurukidza mwero pechikwata cheHamas. Dare rinotonga mhosva dzehondo pasi rino reInternational Criminal Court rinoti riri kuda kuti mukuru wechikwata chinopfurukidza mwero cheAnsar-Din Islamist Group Iyad Agali wekuMali asungirwe mhosva dzekuponda vanhu muhondo dzaanonzi akapara kubva muna 2012 kusvika muna 2013. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashingtoni. Nasi taita rombora kana kati tine huru kurona muzvare Diana Kuvea vanova ivo mutungamiri wechitungwiza Residence Trust. Muzvare Kuvea vachange vari kutaura nesu pamusoro pezvirongwa zvichawanikwa izvo zvichibatsira vagari vemuchitungwiza nyanya madzimai nevanasikana. Mungatitsanangurawo kuti zvii zvirongwa zvamakatarisana nazvo munguva inotevera.
Svondora tikatarisana naro tikusangana nemadzimai echidiki chemuvhuro. Chitatu tosangana nemadzimai nevarume zvakasiyana siyana. Chatiri kusanganira inyaya yekuti tine zvirongwa zvekukurudzirana maererano nenyaya dzeservice delivery. Tine matambudziko akawandisa muno. Hatina dhamu redu remvura, tiri kutenga mvura ende mamwe madzimai ari kuabhiyuswa kumabhoho. Kuzvibhorani kuri kubhadhariswa mari yekuti havakwanisi kana kuti titenge mvura yekushandisa pazuva. Uye kune vana vari kunzi vari kubatwa panhengo dzisakafanira kuzvibhorani vachida kuti vakwasike kupuwa mvura. Saka ndoo dzimwe dzenyaya dzatichataura. Uye zvekare nyayemaravamira tikuita munomuguta semadzimai nenyaya dzemasuweji dzekushayikwa kwemabasa zvinova zvakonzera vana vedu kuti vange vachinwa zvinodhaka kana kuti vachiita zvemadrugs zvakanyanyisa munomuguta. Kwoitawo zvekare dambudziko rekushayikwa kwemabasa. Taita dambudziko kuunity l kukutonzi kuna First Street uko kuri kusangana kwavana vechidiki vari kutonzi kubva mumafomu 1 fomu 2 vari kumira murodhi usiku vachitengesa miri nekuda kwenhamo dzemari. Zvekutotima dzimwe dzimba atomaloji havachatoda vanhu vanorodhi hazvoya zvekubhadhara kupera kwemwedzi atomaloji kuunity l. Saka tirikusangana zvekazima dzimwe kuti tironge tione kuti taenda panzvimbo ipapo tinoratidzira uye tobatsiranawo nakansela wenzvimbo pamwe chete nemapurisa.
Musangano uyu muchange muri kuuitira kupi uyezve wakakosha sei nyanya kumadzimai anogara imomo muchitungwiza?
Musangano tiri kuitira kuzengerwa po inonzi Zengiza East Constituency wakakoshesa. Tiri kukoka madzimai ese kuti auye uye zvekare vanokwanisa kutibatsirawo kusponsa zvirongwa izvi kuti tizviite. Constituency yega yega tine 5 maconstituency. Saka tiri kuita muzengeza East Constituency kuzengeza 4 kuti vauye madzimai tizvitaurire tizvinzwire matambudziko atiri kusangana nazvo. Mushure mezvo totakura matambudziko acho kana achikwanisa kuti tibatsirwe kuminister of local government zvikwanisa kubatsirwa kumaminista akasiyana siyana. Totora matambudziko etinosangana nevakuru tonzwa kuti vanokwanisa kutibatsira sei.
Tombotarisa iwo madzimai emunzvimbo iyi. Mataura zvakare kuti pane rimwe dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka zvakamira sei?
Akutaura chokwadi iri ndiro dambudziko rimwe hombe rakurisa rekutokura. Chiri kunetsa ndechekuti zvinodhaka chiri kubata munhu wese kubva kumadzimai atokura. Vamwe ndo vari kutengesa zvinodhaka zvacho. Kwoita mayuta ari kuswera mumabhridji vasikana nevakomana vazhinji aende zvatambudzwa. Vamwe vari kufuma chavo vakarara mumarodhi. Zvandambotaura zvekuti zvinodhaka izvi ndo zvimwe zvakonzera kuti vana vechidiki vasikana nevakura vari pakati pemazera kana kusvika kunana 30-32 vamwe kutokura kupfuura ikoko vakuwanikwa vachitengesa miri vachinwa izvo zvinodhaka. Havasisinanya nemiri wavo, havasisinanya neutano nekuda kwezvinodhaka muguta munhu. Mapurisa ehe takatombotaura nemapurisa akauya akabatabata asi hapana chiri kuchinja. Zvichitoendera mberi zvekutoti ukatozikanwa kunzi waripota kumapurisa unouya uchivhiringiki kudzimba. Zvekutoti vazhinji vanotozi madzimai mudzimba kuti vana vedu vari kufira apa asi kuti vaende unoripota havasi kuripota. Vanotyana kuya kuzotsikidzirwa uzopfanyiwa mudzimba kana upisirwa mudzimba. Saka ndo dambudziko ratinaro. Saka taitoku takatokumbira mapurisa kuti vatiitiwo rinhazi ivarwendi kuti tive mawhistleblower tongopota tivapa information tisina kutaura mazita kana kusvika kupolisi kunovhura mateke. Ndo dambudziko aiwa rakakurisa ende raparadza dzimba zvisingaiti nyaya dzimwe dzezvinodhaka.
Aiwa nguva yedu iyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chamunopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
tichikugamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko riri kukonzerwa nezvipfuwo zviri kuregererwa zvichifamba mumigwagwa usiku zvinonzi zviri kukonzera tsaona dzemumigwagwa dziri kutora upenyu hwevanhu mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revanofamba nemabhazi nedzimotokari repassenger association of zimbabwe vatafadzwa george goliati takatanga nekuvabvunza kuti dambudziko iri rakakura sei
nyaya yezvipfuyo zviri kuregedzwa zvichienda mumahighway inyaya huru inyaya inokonzeresa tsaona zvikuru uye zvekare zvipfuyo zvinoparara inoti zvipfuyo ndo hupfumi vanhu vatema vanoita zvekurima kazhinji kacha
saka imi zvii zvamuri kukurudzirawo sesangano
isu tinongokurudzira varimi kuti vange vachichengeta zvipfuyo zvavo kumatanga avo kana kwadoka vanoendawo noisa zvipfuyo mumatanga vasakaisidzire zvipfuyo izvi zvinogona kukonzera tsaona pamugwagwa
takamboona kuti hurumende yaitora matanho ekudzivirira njodzi dzakadai ichiisa waya kana fenzi kudzivirira zvipfuyo kuti zvisapinda mumugwagwa zvichiri kuitika here izvi
hongu hurumende yakamboisawo fenzi asi fenzi yakazobiwa nevanhu nekuda kwenzara vanenge vachida kungotengesa zvinhu zvokuba isusu sesangano repassenger association tiri kukurudzira kuti vanogara mumahighway vaone kuti mombe dzavo dzachengetedzwa here pamugwagwa apa vadzichengeta mombe dzavo vadzisa matanga kana kuisa fenzi varungu vangava nemapurazi iyaya vaitoziva vakanga vakatoisa fenzi pamugwagwa kuti zvipfuyo zvisapinde mugwagwa tinongokurudzira kuti hurumende imanikidzire varimi vese kuti vange vachiisa fenzi kana vachigara pedyo nemugwagwa kuti vasazorasikirwe nezvipfuyo zvavo
imiwo sesangano hamuna matanho amunokwanisawo here kutora ekudzidzisawo ivo vanogara pedyo nemigwagwa ava kuti vange vachichengetedzawo zvipfuwo zvavo
isu sesangano repassenger association of zimbabwe tichange tichingodzidzisawo nekutaurawo kuti pange pachitorwa matanho pakuona kuti zvipfuyo zvadzivirirwa kubva mutsaona uye zvakare kuti vatyairi vave nehanya pamugwagwa kana vachityairo vavaziva kuti nzvimbo yakati inokwanisa kuwanika zvipfuyo voderedza ingangoti spidi pakufamba kuti vanogona kuzongomira mushure mekunge vaona zvipfuyo izvi nzvimbo dzinowanika zvipfuyo dzinotozikanwa kunyanya kumatableland nekumidlands zvipfuyo zviri kungosiyiwa zvichingofamba nemugwagwa madere ajejina varimi vasingatore hanya ivo vanoziva kuti imhosva kuti zvipfuyo zvinge zvichienda mumugwagwa vanogona kutosungwa saka panozoitika tsaona idzodzi ivo vazoda kubuda pachena kuzotaura kuti imombe yangu yatsikwa zoti vanogona kusungwa nokubhadhariswa mafaindi saka ngatichengetedze zvipfuyo zvedu inovapfuma yevarimi kuti zvisatsikwe pamugwagwa ipapo uye zvekare zvisazoita kuti vanhu varasikirwe neupenyu pamugwagwa
shoko ramungasiyira vateereri pane ino nguva vagoliati
kazhinji tsaona inokuvadzisa vanhu vasina mhosva vanhu vange vari mudutavanhu vanhu ivo vanokuvadziswa vanenge vasina mhosva kana kuti mutyaira unoti vanozongoona zvipfuyo zvavapamberi saka tongokurudzira varimi kuti vange vachiora matanho kuona kuti zvipfuwo zvavo zvakachengetedzwa uye zvakare hurumende inofanira kumanikidzira varimi vanogara munzvimbo idzi vange vachiisawo fenzi vasazorasikirwa nemombe zvivarega rega sezvatikusangana nazvo pamugwagwa yehighway nemimwe
manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru wesangano repassenger association of zimbabwe vatafadzwa george goliati muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
tinotenda jonga iko zvino tochinzwa pamire hurumende yeamerica pamabasa eutororo ari kuitwa nechikwata chinopfurikidza mwero chehuthi muyemen
Musi wachikumi 7 vapanduki vechihuthi muYemen vakarwisa misha nemahofisi zvevashandi vesangano rinopa rubatsiro reUnited Nations vane chitsama vamiriri vedzimwe nyika pamwe nemasangano akazvimirira. Vakapamba vanhu vangasvika kumakumi mashanu vese vari zvizvarwa zveYemen, vachiti nhapwa idzi dzaive vamwe vevasori vanoshanda neAmerica pamwe neIsrael. Chikwata chevasungwa ichi chinobatana nevamwe vane huwandu vakapambwa nechikwata cheHuthi. Kunyange hazvo chikwata chemuYemen chine hutsinye ichi chakaregerera nhapwa 113 muna chivabvu, vazhinji vavo nezvikonzero zveutano hwavo. Chichakachengeta vamwe vanhu vane chitsama vachakapamba mukati memwedzi yadarika kana makore chaiwo. Mumwe mumiriri weAmerica kuUnited Nations anomirira nyaya dzezvematongerwo enyika kana kuti US Alternative Representative for Special Political Affairs at UN vaRobert Wood vakati vanoshoropodza kuchengetwa uku, vachiti vanokurudzira veHuthi kuti varegerere vasungwa ava nekukasika, vakati America inoshushikana zvakadzama nemashoko ekuti vapanduki veHuthi vakachengeta muusungwa vashandi vemasangano eUnited Nations vemuYemen, vamiriri vedzimwe nyika, vemakambani akazvimirira, vemasangano ekunze nevemasangano akazvimirira. Vari muusungwa ava vanosanganisira vashandi 13 veUnited Nations. Ambasada Woods vakati America inoshoropodzawo zvakasimba matanho eHuthi ekushambadza mashoko emanyepo pamusoro pezvakaitwa nezvizvarwa zveAmerica zviri muusungwa zviri kushanda pamwe nezvaimboshanda ichizvimanikidza kureurura pamaterevhizheni. Vakati chokwadi chiripo ndechekuti chikwata cheHuthi chachengeta vanhu ava muusungwa zvisina chikonzero kwemakore anodarika maviri nechidimbu, vachiti kuchengetedzwa kwavo muusungwa pamwe chete nevashandi veUnited Nations kuzvidza tarisiro yepasi rose. Vakati vose vanofanirwa kuburiswa muusungwa izvozvi. Yemen iri pakati perimwe rematambudziko emagariro akanaka evanhu makukutu mupasi rose. Kuchengetedzwa muusungwa kwevashandi vemasangano anopa rubatsiro kwakafanirwa kukonzera matambudziko makuru mukutakurwa kwerubatsiro kuendeswa kuzvizvarwa zveYemen, vazhinji vavo vari kuda rubatsiro nekukasika. Ambasada Woods vakati nyaya yerubatsiro muYemen yaramba yakaoma, uku vanhu vemuYemen vanoda rubatsiro runobva kunze iye zvino kudarika nguva dzose. Vakati kuchengetedzwa muusungwa kwevashandi veUnited Nations nevamasangano akazvimirira kunokanganisa mabasa emasangano aya ekupa rubatsiro. Ambasada Woods vakati zvakadaro zvakare veHuthi vari kutsvaga kushandisa manyepo kuhandisa kukundikana kwavo kuwanisa zvizvarwa zveYemen zvavanoda zuva nezuva. Vakaenderera mberi vachiti zviito izvi zvinodana mibvunzo yekuzvipira kweveHuthi kuitira zvizvarwa zveYemen zvakakodzera kuti vaite, asi zvinoratidza chinangwa chavo chekuendesa mberi zvido zvavo. Ayo angairi mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muYemen zvichikonzerwa nechikwata cheHuthi. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7.
Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nasi. Bikita Minerals 2, Chicken Inn 1, Ngezi Platinum 2, Herentals 1, Tiro 1 2, Arenal Movers 1, FC Platinum 1, Simba Bora 0, ZPC Kariba yaita Mangange 0-0 neBulawayo Chiefs. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Advocate Nelson Chamisa vanoti kutadza kutungamira nyika ndiko kuri kupa kuti uori hutekeshere muZimbabwe. Sangano revarairidzi reATUS rinoti mumwe murairidzi akaremara akarohwa zvakaipisisa nemapurisa ari muusungwa. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vanoti kana paine anenge aine chichemo anofanira kumhangara kuhofisi yemukuru wemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wonamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 kuNhlangula 2024 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe ekhuluma ngelinye ilizwe and then wafaka futhi le America phakathi ama statements lawana akekho right in a way.
Kulabantu abathi lenze kahle eZambia elimangalele umongameli Emmerson Mnangagwa eSADC le African Union ulandela ukuchothozwa kwakhe eZambia.
Silokuhlangana lencingo zenyoni isebe sifakile izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendeni konke lokhana siyakhipha.
Kulabesifazana abalwisana lokubulawa mahlayana kwinyamazana zasendle. Namhla sixoxa lembongi elodumo Obed Dube ngenhlelo aziqhuba emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabanye abathi lenze kahle eZambia eseliphanyeke udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa kunhlanganiso ye-Southern African Development Community le-African Union besithi kubi kakhulu akutshela umkhokheli wakule Russia ngobudlelwano belizwe leli lelemelika. Bathi uMnangagwa uwatshela umnumzana Vladimir Putin ukuba elemelika lisekela eZambia kakhulu lisenzela ukukhawulisa ilizwe lakhe wesaba umnyama ongelampisi. Intatheli zindaba yakwele Zambia, umnumzana Delani Mhlanga uthi kwakuvele kumele ukuba eZambia likhonone ngokwenziwa nguMnangagwa.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe ekhuluma ngelinye ilizwe and then wafaka futhi le America phakathi ama statements lawana akekho right in a way. Ngoba bona nje babebona ngani indaba le private it will not be known but unfortunately amazwi kaMnangagwa la aphumile nje thiwa kuphumile evideo.
Umhlanga uthi ukungenela kwenhlanganiso yeSADC le AU kwanceda amazwi omabili alobudlelwano abaziwayo.
Indaba le yakwansi ukulungiseka ngoba iZimbabwe leZambia irelationship ngiyakudala le it's an old relationship which goes even before singakabi le independence. So I'm sure it's an issue that can be handled by SADC and AU.
Umqondisi wePanos njalo oyintatheli zindaba esebenza kweZambia, uMnumzana Vusi Moses Phile Sibanda uthi kumele lulungiswe udaba lolu.
Uqakathekile ukuthi amazwe lawo mabili aphilisane ukuhle kuhlaliswane ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwane abehlukaniswe ngomfula nje kuphela kunengi okusihlanganisayo singabantu banye kungaba nje ive ungakhangela ukuthi ukudla konke nje mina ngiphila lapha eZambia akula lutho olungenza ngizizwe ungani angikho kithi ngoba vele ngabantu abaphila ngendlela lathi esiphila ngayo inkulumo le lathi ayisiphathanga kuhle sibili so sikhangelela ukuthi baza khulumisana iSADC le AU ingenele lapho kweneliseka khona bazama ukuthi bababonise bakulungisise lokhu kungaphambanise kokudlula lapho.
Lokhu kusekelwa uMnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi yezombusazwe ezimeleyo.
President wase Zambia ucorrect ukuthi aye raise leyo issue ku SADC because iqol okufanele bakwenze yona iplatform available ku Might of States ase Southern Africa kulabo troika on defense and stuff like that. UPresident wase Zimbabwe waphambanisa nalokho esikuthi diplomacy ukuthi ayekhuluma ngelinye ilizwe kwelinye ngesintu sidilunyeyo.
Kodwa uMnumzana Guta Msaka okubandla leZanu PF uthi amabandla aphikisayo aphehla ukulisana phakathi kwamazwe la lelemelika.
As long as kulabo HH leZanu PF akulabudlelwano obuyaphambili. Kodwa ngaba le HH ne opposition eZimbabwe wo TCC banibani baba nobudlelwano thila sidlelana le PF ekwazi lapha okwavela khona impi yombangazwe. Ukubana umuntu wafunda eZambia akutsho lutho lokhu silabo abaningi abeZambia abafunda abatrain abaningi lapha eZimbabwe okumele umuntu akukhayele ukuthi nxa ungumongameli welizwe ukhayele sithi ngesingizi ngama-interest ama-citizens akho first. So ubaba uMnangagwa ukhangela i-security yelizwe akakhangeli lapha afunda khona ukuthi ngafunde eZambia. Umakhelwane engakhangela ukubana usesenza into engakompromise isecurity elizwe lethu. Umongameli njengoba nguye inhloko yelizwe umele phakamise ikhanda lakhe.
Elimeli galidilisekela amazwe ajineyo ukuze kazi leAfrica ukuqela eZimbabwe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawafu.
Weze mapandleni, kulabusibazana ewangi, abazinikele ukulisana, labazingela inyamazana zasendle mahlayana, abafundele umsebenzi lo. Bayingxenye yebutho leZimbabwe elivikela inyamazana ezijeneyo, kubika uNokuthaba Dlamini.
Abesifazane laba abayisichiyagalombili emaphandleni ngaphansi kwenduna uNelukhoba Dingani eWange sebephiwe izicoco zolwazi kulandela ukufundela kwabo ukuba libutho lezemvelo emngceleni weWange National Park. Leli butho elizibiza ngokuthi yivusile anti-poaching unit liqhuba umsebenzi lo ngaphansi kwenhlanganiso yezokuvikelwa kwamaganyana ePainted Dog Conservation. Umholi walo unkosikazi Belinda Ncube uthi wakhwabitha lumsebenzi eku-Grade 6 lapho ethekelela kulenhlanganiso bezofundiswa ngokubaluleka kwezemvelo.
Silokuhlangana lencingo zenyoni izebe sifakile izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendele konke lokhuyana siyakhipha kulencingo size enkulu eyabe ingenyamazana inyathi impala omvundla konke siyakhipha.
UManqube uthi phezu kokususa emijibila badobha njalo ukudla okuyitshefu okufakwa ngabazingela beseba ngokubulala okufana lenyathi impala izikhwehle kanye lamathendele kade kubulale lendlovu. Kodwa uthi loba kunjalo bakhona abangasabafuniyo kulesi sigaba ngomsebenzi abawenzayo.
Uyahlangana labanye amaphotha abayebethwele izikhali ezokuthi kunzima ukuthi libabambe ende kuyabe kunzima kulezinye ingozi ezikhona, kodwa hayi siyaqhubeka ngomsebenzi wethu siyawuthanda ngoba sifuna ukuthi i-generation ebuyayo ingatholi izinyamazana seziphelile.
Isikhulumeli se-Painted Dog Conservation uMnumzana Ronnie Sibanda uthi ivusile isungulwe kuvike phelileyo lokhu kuyikuphathisa abesifazane.
Kuyinto sibili esithakazelelayo lathi kakhulu ukuthi sikwanise ukunika leli thuba kubomama, and so far umsebenzi abawenzayo uyancomeka kakhulu.
UMnumzana Enoch Zulu onguye ohola ibutho le-anti-poaching kunhlanganiso le uthi laba baqeqetshiswe kulandela ukugqiba kwabo izifundo ze-Rangers course kanye njalo labanye abafika phose amachumi amabili abesilisa labo asebebophe ijambo bangena igusu.
Amantombazana bebangabantu esibakhangelela phansi ukuthi abangakwanisa ukwenza okwenziwa ngamajaha. Yikho sithela ukuthi hayi asikuguqule lokhu ngoba amantombazana lawo siyafanana nje, abafana lamankazana bayafanana kula mehluko omkhulu. So sibe le team yamantombazana sifuna ukuyibona ukuthi iyayenza yini okwenziwa ngamajaha.
Ngokutsho kukaZulu iningi labazingela ngokungekho emthethweni ngezinye zezakhamizi.
Ungakhangela amaRanger ethu wonke aqatshiwe amaningi ngabalocals, ngabantu abavele ezakhamizini khonapho emakhaya aseduzaneni khonapho. So yibenefit enkulu kakhulu ngoba iyabatholisa imisebenzi.
Laba abasuka bebanjwe basiwa emthethwandaba lapho abagwetshwa ngokwehlukeneyo kusiya ngesisindo secala. I-Painted Dog Conservation eyasungulwa ngomnyaka ka-2001 ithi ukuthungatha lokhu sekuphathise ukwengeza inani lenyamazana zendle ikakhulu amaganyana lezinanakazana ebezivame ukubanjwa emijibila. Ngengcingo lezi abazidobhayo babumba ngazo inyamazana zendle ehlangothini lwe-Iganyana Arts and Craft zithengiswe ukuze kwengezwe isikhwama sebutho. Inkangelelo ikwandisa leli qembu labesifazane eminyakeni ezayo ukuze isilisa lazo sibe sodwa kolunye uhlangothi. Ngimele iStudio 7 ngisemabale nginokuthaba Dlamini.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Sangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele izwela kwamanye amazwe ngamaphijane. Abezindaba abe-Reuters wabika ukuba kulabantu abedlula amajumi amane 42 babulewe libutho lakwele-Israel namhla eGaza lapho elilwisana khona le-Hamas. Abezindaba laba babika njalo ukuba obephethe uhlangothi olubona ngabokhonzayo usemiswe umsebenzi kulandela ukubhubha kwezizalwane zakwele-Tunisia e-Saudi Arabia ezibulewe yikutshisa kwelanga. Kulabadabuka emazweni atshiyeneyo ababulewe yikutshisa lokhu endaweni yokuthakazelela umdali. Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga omela iHarare edale lephalamende kusilinganiso sabesifazana. Sicubungula udaba lwamalunga ebandla le-CCC wona athi atshaywa njalo ahlukuluzwa ngamapholisa aze abotshwe ngesonto edluleyo. Phakathi kwabo kulabesifazana.
Lokhu kwenzakeleyo kuyadanisa kakhulu ngoba nxa sikhangela ukuthi umthetho eZimbabwe uyanika umuntu ilungelo lokuthi lokho esithi freedom of association. So khathesi nxa sikhangela omama laba bebe-athende umhlangano and wesofa umhlangano wangkhona ubuku-private residence endlini yomuntu babuthimba. Usizwisa ubuhlungu ngoba nxa ukhangela ubabona ubona abanye baqamuka inyawo abakwanisi ukuhamba nabantu ababhajuliweyo abanye banamanxebanxeba batshaywe ngembobo. So nxa uzibuza ukuthi isizwe esitshaya umuntu ongumama ngalolu hlobo yisizwe esinjani and ikakhulu kusephulwa amalungelo abomama bona labo labanye abantu abatshayiwe ngoba nxa sikhangela uzabona ukuthi abantu laba bebezihlalele endlini bezenzela umhlangano wabo. So umsuzo ukuthi icala abalibuleyo ukuze ukuthi amapholisa ababambe ngesihluke esinjalo yisilo and ungakhayela ayisikho ukuthi ngabantwana abancane ngabomama abadala labanye abalelisane khona lapha estoyiseni. So sikusizwisa ubuhlungu kakhulu nxa kusephula amalungelo abomama.
Sike saxoxa lamanye amalunga ebandla lezanu PF lapha wena athi umhlangano we-SADC ususondele yikho ke abantu laba bengabe bekwenzela lokhu ukuthi ilizwe likhanya ngani alimanga kuhle kulodlakela njalo abanye bengabe bezenzisa laba bathi balimele. Ungathini ngalokho? Kuyakwenzakala yini?
Imfanekiso ikhona and lama videos akhona abantu betshaywa behamba beguqile bese kubona konke lokhu itotsha yona le. So nxa besithi into leyi ifremiwe iyarifreme nje kulo muntu umuntu ezicamule unyawo ngithemba libonile omunye usisi oqamuke unyawo ongakwanisi uhamba nxa ezama ukunyathela uzobuhlungu umze e-screamer. So kulo muntu angazilimaza ngaleyo ndlela ukuzowuportray ukuthi akumanga kuhlelizweni. Ngaku amalungelo abantu esephulwa kumele kuhlale phansi kubona ukuthi inkinga ingaphi and ungakhangela even ne-parliament omunye u-MP owethu owebandla u-honorable Jikomo owebudiriri uzamile ukuyikhuluma indaba yona leyo ukuthi hayi siyazi ukuthi indaba le isemthethwandaba kodwa thina lapha esi-concerned ngakho yindlela abantu laba ababanjwe ngayo abathotshwe ngayo abatshaywe ngayo bazwise ubuhlungu balimele basenkantolweni. Njengohulumende njengephalamende umlando wamapholisa kumele benzeni entweni enjalo. So into yangikhona vele ihle yavalwa la ngu-speaker wepalamende ukuthi hhayi asingeke sadiscuss intoni.
Like lakubona yini eminyakeni edluleyo njalo libona kusasa injani ukuthi kuzaze kuphethe ngayo?
Yinto eyaqala kudala lingakhangela even sisathola uzibuse omama babebandlulula kakhulu betshaywa besenzani kuthe even after independence sikubonile sikufonye MDC same story ungabona kwamanye ama-videos omama ababehlaliswa phezu kwembawula betshiswa izibonu lezi betshaywa belala phansi. Liyakhumbula njalo likomnye umnyaka uthudi Stevenson khona umuntu ongumama ngendlela achaywa ngayo weza waza wephuka isandla. So and ukhangele lo lokufa kwabo Mo Blessing and ukhangele even la lesikhathi sese election ukuthi omama bebebanjwa inkunzi bechaywa kuzwisa ubuhlungu njengami njengomuntu ongumama kunje. So ugcina usesama ukuhlala elizweni lalakini where you are supposed to be enjoying ama-freedoms akho naku-constitution.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga omela iHarare edalele iPhalamende kusilinganiso sabesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga ungadinwa lakusasa sokwesikhathi sikaZulu akeleza ukuthi sibhadeleni namhlanje. Kusigaba liphuma le ndaba litshona le ndaba namhlanje ke siphoka lembongiyo lodumo umnumzana Obed Dube uzibiza ngokuthi African Poet. Dube sawamukela uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu kwamukelwa salibulani lonke balaleli emagumbi eminani mane omhlaba ngingakhohlobi ngilala umsakazi ithemba liphilile lonke lama engiyadodoba nje.
Yes, siyakwazi ukuthi uyimbongi njalo uyahamba emcimbini etshiyeneyo njalo yicomedian konke lokhu nxa sikuhlanganisa kodwa kulo hlelo lwakho lwabogogo akusitshele ngamfitshane ngalo.
Angithandi ukusebenzisa elithi ogogo baziintombi zami namankazana ami. Ngiyahambela abantu asebekhulile ngifike kibo ngigwejise labo ngixoxe labo esintwini kuyazile ukuthi uyebona umuntu omdala ungaphathanga lutho bese ngibaphathela khaba lakho mhlawumbe ukuthi badlulise umqando. Sengilesikhathi ngikwenza njalo into engifisa ukuthi ngiyenze zonke izikhathi zami ngisaphila emhlabeni ngaphandle kwalokho kulensuku ngihamba lasezikolweni njalo nginika abantwana istationary amapheni amapenseli abangamantombazana ngibanika ama-sanitary pads.
Ye nxa sikhangela ke kwini okwakwenza ukuthi ube
ekukhuleni kwami ngakhula ngingumuntu oswelayo ngoba ngakhula emzini ompofu ngokugcina ngumama ngelabazali. Ngiyakwazi ukuthi mina ngisafunda esikole lami ngangike ngihlale phosi inyanga yonke ngelapheni uzuyehla kule mzini kumbe ufothole imiqube emzini ukwenze lokho. Ngase ngicabanga ukuthi abantwana bakathesi mhlawumbe abanengelabo abakhula njengami kungakwenza ukuthi kube lo mthelo ukuthi abanye abantwana bagcine befeyila ngabazali bephesenti esibabona ezikolo kumele sibancedise njalo. Kuthi abangamankazana futhi uma befikele isikhathi semvelo nxa engela amaphetsi ahlale mhlawumbe isuku ezine ezinhlalo ukuthi azabe azahlanzeka aphinde abuyele esikolo. Uma kumenza inyanga yonke ngethemu uyabe love phose amaviki amathathu ngomnyaka inyanga elengxenye mbona kulo mthela ebantwaneni ekufeyileni. Ngase sithi ake ngizame lami kwengikutholayo ngihlephu nokuncane ngiphinde ngiye ebantwaneni. Ezalukwazi ningithanda ukuthi izalukwazi zile mbali engabhalwanga ezingwalweni esazifunda esikolweni ezila ngemkhuba lamasiko kwakithi. Abantu abaningi bakholwa ukuthi abantu abadala bayaloya bayabenyanya abanye bayababalekela lesenke ngasika kibo abantu ficothwa ulabantwana labazulu ukuthi abafuna ukumbona abathi uyaloya. Kuningi esengikufunde kulabona abantu engangingakwazi la ngisazenza sihlakaniphi ngisababalekela loko banxekise ngikwenza khona kuyabasiza ukuthi babekwazi ukuthi bayingxenye yethu bayathandwa uma bephila bangumthunzi basinika isithunzi. Ngake mbona enxa ngifake isithombe ngilabo enkundla ezokuxhumana abantu baningi kubajabulisa lokho ba ukuthi umuntu omdala uyisithunzi emzini kodwa abalahlekileyo bathi ngabaxhakathi ngabantu abadala abakhuluma intshonzi beziningi kodwa ke mina ngokwami kwese ngifunde kibo ngithole ulwazi engangingasoze ngafana luthola aluba ngabe ngangingqenqa ngibabalekela.
Unxa ufisa ukuthi abantu bekusekele kwinhlelo zakho lezi kumele benzeni?
Bakhona abanye asebeke bangisekela kakhulu sibili ngithatha ukubabonga bangaxhumana lami kuwhatsapp yami abalakho kuyasiza ngabe ngamayunifomu izicathulo nalo kwesikolo amaphetsi entombini zami ngibathekela ukudla lesigqoko njengamathenisi khathesi kuyaqanda lezingubo olani noma yini afisa ukuthi asize ngakho kumbe afake isandla akuswele umsebenzi baningi abantu abadinga lezo zinto kungabasiza kakhulu.
Cela inombolo yakho uyiphinde futhi.
Inombolo zami ze WhatsApp zithi +26371233 6972 +263
0713336972 kumbe baye ku Facebook page yami ebhale Obed Tuwe the African Poet sikhona lapha inamba zami kumbe ungangi inbox njalo uqoqe noma kungakanani kuyalwenza utshintsho akukho uncane akukho ukukhulu ingqe uphe ngenhliziyo yakho yonke kuyalwenza utshintsho abantwini
ye leye imbongi elodumo Obed Tuwe ukhona ngale ke ewange sibonga kakhulu Tuwe ungadinga kusasa bakho.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yes, ke sizwe ukuthi abantu ke bathini khona pha ke ku Facebook yethu ye VOA Indebele ake sizwe ukuthi bathini. Yes, yabona nge sike sathumela kini lapha ke ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa semangalelwe eSadik African Union ngele Zambia. Sizwe ke ukuthi bathini uBim Mdawini Sibanda. Uthi vele waphambanisa kakhulu ukuthi efike ekhulume kubi ngeZambia kuPutin. IZambia yadlala indima enkulu kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko, yiyo yanceda phela ukuthi sibe lozibuse. Sikhuluma nje ibandla leZANU-PF liyabusa ngenxa yakwele Zambia. So ke lokho kwenziwe ngumongameli kubi kakhulu, asifisi ukuthi akuphinde futhi. Sibona zani lapho aphambanisa khona yikuthi kalabacebisi abakhona. Singazi khonapho ke Mdawini, siyakuzwa kakhulu. Dumelihle Manzini la ubhalile lapha uthi-ke kanti umongameli wethu kananzelele ukuthi lanxa ke kuphoxana labantu beZambia kungani kweba khona ongani kuyahlupha. So ke abekwazi ukuthi abantu bamhlophe bayadlelana kuhle, lathi abansundu kumele zidlelane kuhle. So angavele khulume kubi ngabanye abantu abamsundu kuyamane ukuthi kulungiswe khonokho. So khonokho-ke ukuthi adlelane noPutin egcine ethethisa elemelika sibona zana sonto eqondileyo. Kuzobuya uCarolina Sibanda uthi hey, lapho umuntu omdala watshaya iganga noma kuthiwani. Thando Ndlovu la uyatsho ukuthi hheyi bantu kambe kwasekutheni umongameli sethula udaba olunje. Belindamoyo uthi isintu siyalwa bakithi ukuthi kukhulunywe khonoku ongani kunjalo. Kuzobuya-ke uVictor Thebe uthi vele udume ngani umongameli Mnangagwa singazi kunengikhonokho lathi siyamangala ukuthi kambe wasekutheni kumuntu omdala. Kitso la uyabhala lapho ukuthi Mnangagwa kayenzi kuhle. Kuzobuya abanye esiza ukuthi bathini. Mthokozisi Ndlovu uthi hayi phela lingakhohlwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umongameli welizwe lakwele Zimbabwe. So singakhohlwi khonokho njalo singazikhohlisi ngokunye okunenge. Then kudube Ndaba uthi ya umdala lapha uxabanisa abantu hheyi kuyahlupha konke lokhu. Kuzobuya-ke uThabani Nkomo uthi nxa kungakhithwanga ibandla leZANU-P F embusweni akula nto ezahamba kuhle. Ye laba-ke abantu abasithumele imilayizo yabo khonapho ku-Studio 7 kukhasi le-VOA Indebele. Thina lapha asikasandla lokuthi bethulani, bazethulela-ke abakhuphisayo. Ye kunjalo, siyabonga kakhulu. Okwamanje-ke sike sizwe ezomculo.
Mm-hmm. unjani, uyalibingelela umcebisi ocelela amathoko amahle hamba nawo bright. Ngisithi ngiphila abantu bakithi. Khona umsebenzi wethu esiwenzileyo ngoDisemba yodlule sahluleka ukuthi simlethe napha kustudio 7 ngenxa yokuba busy nezinye zezinto. Sithe sike silethele wona namhlanje i-enjoy lapha kunengoma ezimnandi kakhulu ezifana nabongasutha izingeli ngifike ngithi khakha. Cholocho ahlangana nodahle bese uthamatha ngamahle 2023 uzodlala nje zonke ngokunjalo bazo zimnandi kakhulu bantu bakithi. Sicela futhi nge-sponsors abafisa ukusponsor abafisa ukwelekelela ngalokho abanakho, niyakwazi ukusithola kule nombolo 083-891-0413 083-891-0413. Nisincedise ukuze nathi sibe namandla siqhubeke sisijabulisa abantu siyaphambili. Sithi siyabonga lapha danki.
Yazizwa ukuthi sithini sikolapha ke Washington DC singakehlukanisi sikhangele ezinye zenhloko zendaba eselazo namhlanje. Kulabantu abathi lenze kahle le Zambia elimangalele umongameli Emmerson Mnangagwa eSADC le-African Union kulandela ukuchothoza kwakhe ele Zambia. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubhalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.